ichokwati kuti musi wechina chishanu mugovera kwange kune ungano munomu muHarare pakaitwa tingati conference ndiyo yakabudisa utungamiri hutswa wevashandi. Ndizvo zvakaitika musi wechina chishanu nemugovera muno muHarare congress yakaitika kwakabuda utungamiri hutswa chokwadi chaizvo.
Utungamiri hwanga huripo temu yahwo yanga yapera here kana kuti vanhu vakataiwa chiti bvisai tizorore?
Patinotarisa constitution yeorganization inoti after 5 years panofanwa kuitwa sarudzo. Saka ndizvo zvakaitika kuti pasarudzo ipapo ndipo pakabuda utungamiri hutswa.
Tinoona kuti sangano renyu reZCTU rakatarisana nematambudziko akati wandei munyaya dzezveupfumi, mabasa, mari nezvimwe zvakadaro. Zvii zviri kuimbiswa neutungamiri hutsva hwauya kunotora basa uhu?
Vari kutarisa kuti vaenderere pamberi nebasa range richiitwa nevamwe vavo. Pakupanana mabasa apa ndezvokuti kunenge kwapinda vamwe, asi vanoziziva kuti vakatarisana nemaproblems akati kuti sezvamuri kutaura nyaya yekurasikirwa mabasa, nyaya yekushaika kwemari. Saka inyaya yekuti vachaendera pamberi nezvaiitwa nevamwe vasiya kunzai izvi nguva yakura iyi.